mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Siwa vanoti vasati vatambidzwa mapiritsi aya zvakakosha kuti vatange vapiwa dzidziso yakakwana kuti vasazobatira pamuviri pasina kurongwa.
Mazivano tiri kutaura nenyaya yekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo ndizvo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti madzimai vabvise pamuviri nenzira dzisiri sei. Saka vanhukadzi ngavapiwe mapiritsi. Kuri kuda kwedu isu seWomen's Action tinoda kuti madzimai vapiwe mapiritsi ekuronga mhuri pachena, kana kuti dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzipiwe pachena kuitira kuti madzimai vabatsirike.
Amai Masiwa vativo,
chatinongoda kuti kukurudzira vekuchitungwisa kuti ngavape madzimai chenjedzo inonge ichitaura kuti mapiritsi aya acha expire rini, nekuti tinogona kusangana zvakare nedambudziko rekuti madzimai vanenge vachinwa mapiritsi ekuronga mhuri iwawa avanenge vawana pachena asi aexpire vozogona zvakare kubata pamuviri pasina kurongeka.
Amai Mandishona vanoshanda neHarare chapter yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatsinhirawo vachiti makiriniki haafaniri kutengesera madzimai mapiritsi ekuronga mhuri anodhura.
Musaise zvinhu zvinodhura kuvanhukadzi, nekuti vanhukadzi iye zvino ndo vari kuriritira mhuri kuti vaone kuti mhuri dzadya here, mhuri dzaenda here kuchikoro, mhuri dzapfeka here, renti yabhadharwa here, gasi tengwa izvino hakuna magetsi, hakuna mvura. Mvura vazhinji varitoita yekutenga vari kure nemabhoho. Saka zvinhu zvakawanda, madambudziko akawanda ari kusangana nevanhukadzi.
Asi mukuru webazi rechitungiza Health Services Department Dr. Tondirai Kasu vanoti mitengo yemishonga yakaita semapiritsi aya inonyorwa mubhajeti, nekudaro zvinonetsa kutanga kupa vanhu pachena pasina chisungo chitsva.
Chinoitika ndechekuti chinhu kana chiri mubhajeti kuti chichinjwe, because zvitora bhajeti yedu ye-2023 yakatova zvinoda resolution yecouncil chinyorwa checouncil yedu kuti chinhu ichi takuchichinja. Saka tichienda kumberi ndozvatichagadzirisa secity health department, tichaenda pamberi pecouncil toaudza kuti mapiritsi awa toda kuti adzikiswewo price yayo.
Dr. Kasu vakurudzira madzimai omuchitungiza kuti vaende kumakiriniki ecouncil kuti vanopiwa mapiritsi aya pachena, uye vaendera mberi vachiti donzvo ravo senyanzvi utano nderekubatsira pakusimudzira utano hwemadzimai.
Ya sekuziva kwangu vanhu vari kuuya zvavo, mapiritsi acho tiri kuti isusu available from macouncil clinics edu ese. Saka tiri kuti isusu anyone ari kuda even more information kana kudziva zvakawanda chingouya ikoko kunhingikini ikoko anyone of our council clinics. Tine maclinics 4 kuchitungiza, yekuSt Mary's, yekuZengeza, Seke North neSeke South. Saka vesoda kubatsira ngavangu
kumakiniki. Zvirongwa zvekuronga mhuri muZimbabwe zvinoitwa nesangano reZimbabwe National Family Planning Council riri pasi pebazi rezveutano. Kanzuru iyi yakaumbwa muna 1985. Gore rapera yakaparura gwaro rematano anofanira kutorwa kudzidzisa madzimai nezvekuronga mhuri kwemakore mana, kana kuti Zimbabwe National Family Planning Strategy for 2022 kusvika 2026. Kanzuro iyi inoda kuti madzimai aronge mhuri kuti vasazofe dzimwe nguva vave kuedza kubvisa nhombo kana kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kanzuro iyi inoti iri kuda kudzikisa huwandu hwevanobata pamuviri pasina kurongeka kubva pazvikamu gumi kubva muzana 10% kusvika pazvikamu zvinomwe kana kuti 7% muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muHarare, tine ropa fadzo mapimidzi.